Vakoti vanechitsama varatidzira pachipatara cheUnited Royal Hospitals kana kuti UBH vachiimba uye vakabata zvinyorwa zvange zvakanyorwa zvakasiyana siyana senzira yekuratidza kusafara kwavo nemari shoma yavanoti vari kutambira. Sachigaro wechikamu chepa UBH chesangano reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vaAntony Majongosi vati vakoti havafanirwe kubatwa sevamwe vashandi vose vehurumende vachiti vari kuisa upenyu hwavo panjodzi kunyanya panguva ino pavari kushanda kuine chirwere cheCOVID-19.
Hatina kufanana nevamwe vashandi vose vehurumende. Basa redu rakakosha, utano hunokoshera munhu wese, saka hurumende inofanirwa kunzwisisa izvozvo. Tinoisa upenyu hwedu panjodzi nekushanda kwatinoita, saka tiri kuda kubhadharwa nemaUS dollars. Mari yavari kuti vakawedzera vashandi vehurumende haitikwaniri.
Sachigaro weZina mudunhu reBulawayo vaNicholas Chitore vati vana mukoti vari kuzvipira kushanda zvisinei nekuti nguva zhinji vanenge vasina zvikwanisiro kusanganisira mbatya dzinobatsira kudzivirira kuti vasawana utachiwana hwecoronavhairasi. Asi vati hurumende haisi kukoshesa kuzvipira kwakadai.
Isusu statement amataura tainzwisisa, isn't it? This is the position which are going to take to national, isn't it? No going back. Tanoita nekunegotiate after every 2 months, after every 3 months negotiation. Toda kusevenza wazi. So ndati mbopuwa mari rinotenga tomaenda kukwanza kawani. Hatichodiwo ma 2 days, auchodawo 5 days, but
pavapedza kuratidzira vana mukoti ava vadzokera pabasa asi vakawanda vavo vange vasingashande. Taedza kunzwa kubva kumukuru weUBH amai Nonhlanhla Ndlovu asi vanzi vange vari mumusangano. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Vanoziva zviri kuitika vanoti vakoti vepachipatara cheMpilo havasi kukwanisa kuratidzira sevamwe vavo nekuti vakawanda vavo vakapinda pachirongwa chekuti vasasangane nevanhu vakawanda mushure mekunge pachipatara ichi paita vanhu vakabatwa neCOVID-19 mwedzi wapera. Mune imwewo nyaya, imwe kambani yeProvidence Human Capital inove chikamu cheInsco Africa nemasangano anoti IM for Bulawayo Against COVID-19, Nathan Grove Benevolent Community Trust apa zvipo zvinosanganisira mafiriji maviri nembatya dzekudzivirira kupararira kweCOVID-19, machira pamwe nechikafu zvekubatsira mukurwisa chirwere cheCOVID-19 mukanzuro yeguta reBulawayo nhasi. Mukuru weProvidence Human Capital amai Wuhle Ndlovu vati vaona zvakakodzera kuti kambani yavo ise ruoko rwayo pakubatsira kunyanya kuchipatara cheThorn Grove Hospital.
Tauya ne ma groceries, ma food hampers for vanhu vari kusenza with the rapid teams being called out kune vanhu who are suspected to be having COVID. Also tauya ne ma fridge, one deep freezer and one fridge to assist at Thorn Grove Hospital. And then tikabva tauya ne ma bed sheets zvakare emubhedha yeku Thorn Grove ne ma scraps for ma nurses eku Thorn Grove.
Meya weguta reBulawayo vaSolomon Mguni vatenda masangano aya vakakurudzira veruzhinji kuti varambe vachitevedzera zviri kukurudzirwa neveutano pakudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavhairasi sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nahwo huri kuramba huchikwira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.